This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu chikunguru 20 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Comrade Chipanga, ndimi mukuru wedu, tiri kuti kuna vachihuri, next time mapasta akatanga kuita mafani, mapurisa achimhomirai pasaidi, tada kutirana muteka, time yakwana.
Vechidiki vezano PF voratidzira muHarare vachityisidzira nhengo dzehashtag this flag pamwe nedzetajamuka.
Tiri kuti ruzhinji rudende rwenyika rwajamuka. Ende mazuva anotevera acharatidza kuti vanhu veZimbabwe havachada zvachose zvezano PF namukazi.
Asi vetajamuka vanoti havasi kuzofa vakabvuma kutyisidzirwa nekuti vana veZimbabwe vaneta. Zambia neSouth Africa dzinoti hadzisi kufara neurongwa weZimbabwe hwekurambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvinobva kunyika idzi. Musangano weRepublican Congress uenderera mberi muAmerica, tichataurawo nezvitaro zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato rezano PF nasi dzaratidzira muHarare dzichityisidzira nemirizhonga vamwe vari kuratidzira vakaita sehashtag this flag netajamuka vachiti kana mapurisa akasavasunga dzichavaita kanyama kanyama. Bato iri razivisa kuti richapa nzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastands kune vechidiki vebato rezano PF senzira yekuzadzikisa zvakavimbiswa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe pavaitsvaga rutsigiro. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvevatsigiri vezano PF zvafora kubva kumahofisi eprovhinsi yebato iri ari mudhorobha zvakananga kumuzinda webato iri zvichiimba nziyo dzokurumbidza vaMugabe. Pavasvika pamuzinda webato ravo, vatsigiri vezano PF ava vapiwa mashoko nemutevedzeri wemunyori Mboka revechidiki rebato iri kana kuti Youth League vakudzai Chipanga, avazivisa kuti vechidiki vezano PF vachapiwa mastands kunzvimbo dzakakomberedza Harare dzinoti Chishawasha, Manyame Park nekuNorton. VaChipanga vazivisa zvakare kuti bato ravo rakatotora rimwe prize kuBulawayo kwavati kuri kutogadzirwa kuti vechidiki vapiwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavo. Vaenderera mberi vachiti bato ravo rave kutotsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2018.
President vaMugabe vakazvinzwa vakati ndazvitambira hamusiri mimega maiti emuHarare. Even vekuBulawayo vari kuchemawo zvakare nechemo chemaresidential stand. Ndinofara kumuzivisai kuti zvichemo zvenyu President vaMugabe vatanga kutopindura. Zvino muno muHarare, President vaMugabe vakupai land muno muHarare inokwana iyo kuita 1000 hectares.
Umwe wechidiki anotsigira zano PF vaGibson Munyikwa vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nedano ratorwa nebato ravo iri.
Ipapo ndopatukunyanyo farira ende ipapo ndopachaita kuti titeure kuti mudhara bhobho haana kwanofa akaenda.
Zvichakadai vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzano PF Youth League vaInnocent Hamandishe vati vechidiki vebato ravo havasi kuzopeta maoko vachiona vaMugabe vachitsoropodzwa nemasangano akaita seta jamuka neve hashtag this flag vahamandishe vati vakazvipira kurwisana nenhengo idzi kana mapurisa akasavasunga pavanenge vachiratidzira mumigwagwa.
Pane vamwe vaakuita zvisavaturo vachiedza kuda kutyisidzira purezidendi vedu. Purezidendi vedu vamugabe havana kuvhoterwa natajamuka, tisu takavavhotera. So kana uchida kutyisidzira vamugabe uri kutinhenha. Next time tava kutaura zviri very clear. Comrade Chipanga, ndimi mukuru wedu, zviri kuti kuna vachihuri. Next time mapasta akatanga kuita mafani, mapurisa achimhomira ipasaidi, tada kutirana mutega. Time yakwana. Hatichada munhu anotyisidzira purezidendi vedu atakavhotera isusu.
Nhengo dzetajamuka nedzehashtag this flag dzakakurudzira veruzhinji mazuva mashoma adarika kuramwa mabasa kwakaita kuti zvinhu zvimire nemusoro munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko chicha pakuti vanhu vezano PF varatidzire. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachipanga varonga kuratidzira uku.
Vechidiki vanga vasingaratidzire kwakakurire musangano wezano PF Youth League.
Saka vanhu vese vanga vari mavhune marara ava vanga vauya pamusangano.
Vanhu vanga vauya kumusangano wezano PF hazvifani kukushamisaika, nekuti zano PF ndobato karine vanhu vakawanda muZimbabwe. Sapese panongonzi pane musangano wezano PF unoona vanhu vari mavhune marara.
Asi tanzwawo kuti vamwe vechidiki vanga vachiti havasi kufara nevamwe vari kuratidzira vakaita sana hashtag this flag nana tajamuka, zvanga zvichifamba sei apa?
Hapana ari kuzvifarira kunze kwenyi mimi muri kuAmerica. Ndimi muri kuzvifarira because ndimi munenge mune chikonzero chekuita kuti zvinge zvichitaro. Ndimi munenge muchivapa mari vari neushoma hwavari ihwohwo. Bati vanhu zhinji vanhu vemuZimbabwe havasi kuzvifarira, ndosaka ma away avaiedza kudedzera pamazuva apera vanhu vaisaenda. And just a week after ZANU-PF yadedzera meeting, ZANU-PF inove ine bato rina president ari kunzi nevanhu vashomashoma vanga achibe youth league yacho, not ZANU-PF yese as a party but only the youth league in Harare.
Asika tiri kunzwa vamwe vachiti vamwe vanhu vacho vanenge vamanikidzwa kuti vange vachienda kumusangano, icho kwadii?
Munhu anomanikidzwa achizururira here nemari yeke bhazi. ZANU-PF youth league haina kumboisa mabhazi kana transport modalities dzekuti vanhu vauye. It was just a calling from our youth league commissariat department yekuti vanhu tine musangano musi weWednesday and vanhu vauya rega. Saka unomanikidza munhu achizvifambira ega.
Vanga vari vanotungamira sangano revechidiki muZANU-PF vakudzai Chipanga vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Techiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutauriri wetajamuka vapromisi mukwananzi avo vati havasi kuzotyisidzirwa nevatsigiri vezano PF.
Tinokatamadzika zvikuru kuti tachimbori chiratidziro chei chaiitwa neTFL. Ndiri kuona zvino mupikicha vari mumarori vachidzoserwa kumaprovinsi avatorwa. Haiwa zvidoko izvo. Isisu tiri kuti ruzhinji rudende rwenyika rwajamuka. Ende mazuva anotevera acharatidza kuti vanhu veZimbabwe havachada zvachose zveZANU-PF namukazi.
Saka izvinoreva kuti muri kuronga kumwe kuratidzira here?
Kuchamboda kurongwa here kuratidzira, vanhu vakungoratidzira ndava zvikonzero zvekuratidzira zvawandisa. Saka vanhu vacharamba vachiratidzira, asi tinoziva kuti kuratidzira kwedu kucharamba kuchikura. Hatisi kutora vanhu nemarori kubva kune mamwe maprovinsi vanoratidzira vari kwavari ikoko. Vanogara pasi chete.
Mutauriri wetajamuka vapromisi mukwananzi vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Riki Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa vanoti kushoropodzwa kwaPastor Ivan Mawarire nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU PF munongedziwe kuti hurumende yabatwa nezvavari kuita. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Mukonza.
Kutaurwa kwenyaya iyi pachiitiko chakakosha sechiitiko chekuvigwa kwaDr. Utete. Chinoratidza kuti zvakaitwa nevana veZimbabwe achitungamirwa navamawarire zvakazunguza mutungamiri wenyika pamwe chete neZANU-PF. Chechipiri chandoda kutaura ndechekuti matauriro akaita mutungamiri wenyika anoratidza mutungamira apererwa nekuti tikatarisa vamawarire vakataura nyaya dzezvinetswa zviri pakati pevana veZimbabwe asi tinoona mutungamiri achisiya nyaya dzakataurwa achinanga uyo akataura zvinoradza kupererwa izvozvo chechitatu chandinoona ndechekuti president vanenge vasisanyatsonzwisisi zviri kuitika nekuti mukatarisa vamawarire mumavhidhiyo avo vanotaura kuti havadi zvemhiri shonga vanoudza vatsigiri vavo kuti aiwa isu tiri kungogara kumba
zvinosiya papi vamawarire neurongwa hwavo kana nechirongwa chavo ichochi chehashtag this flag
mataurirwo akaitwa napuresident anopinza vamawarire panjodzi huru nekuti tinoziva kuti isusu kazhinji kazhinji vatsigiri vezanupf vanowanzoteerera zvataurwa napuresident wavo izvozvi mukatarisa nhasi vapinda mumugwagwa vatsigiri vezanupf vechidiki vachimacha vachitukirira vamawarire zvinotokuratidzai kuti upenyu hwavamawarire maonero andinoita unenge hwatopinzwa panjodzi nematauriro asina kumira zvakanaka emutungamiri wenyika
kune vamwewo vari kuti mutungamiri wekereke haafananga achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika imi munotiwo
ndinofunga kuti vanhu votaura vachidaro vanhu vasinganyatsonzwisisi havo zvematongerwo enyika kuti zvinofamba sei nekuti zvematongerwo enyika zvinobata upi neupi anoenda kuchechi neasi anoenda kubhawa vese vanobatwa nezvematongerwo enyika
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswa neuniversity of technology kupolokwane kusouth africa dr riki munyaradzi mukonza vari parunare kupolokwane kwakare kusouth africa Mureza weZimbabwe watsviriridza mudare reNational Assembly nhasi mushure mekunge vanga vakabata chigaro chemutauriri wedare iri amai Mabel Chinomona vaedza kudzinga mudare nhengo mbiri dzeMDCT idzo dzapinda mudare dzakasungira mireza. Nhengo idzi dzinoti dzaramba kubuda uye dzabva dzatanga kutambidza vamwe mireza iyi izvo zvaita kuti basa rimbomiswa mudare. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mureza wenyika wave kufarirwa pamwe nokupfekwa nevakawanda munyika zvichitevera chirongwa chamufundisi Evan Mawarire chehashtag this flag campaign apo vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaite zvavakavimbisa musarudzo dza2013 zvekupa vanhu mabasa nekugadzirisa upfumi. Muchokoto watangwa nenhengo yedare iri yezanupf vaOliver Mandipaka avo vabvunza kuti sei nhengo dzeMDCT dzinoti vaTrevor Saruwaka navaGodfrey Sithole dzange dzakasungira mireza asi dare iri rakapa mutongo nezuro wekuti mureza uyu haufaniri kusungirwa mudare. Amai Chinomona vabva vati nhengo dzeMDCT mbiri idzi dzibvise mireza iyi asi vaviri ava varamba kuita izvi. Amai Chinomona vabva vaudza mupurisa wedare iri kana kuti Sergeant at Arms kuti aburise vaviri ava asi varamba vachibva vatanga kutambidza mireza iyi kune vamwe vavo. Mukuru wenhengo dzeMDC mudare iri vaInnocent Gonese vati kusungira mureza kunoratidza kuti vanhu vari kufarira nyika yavo uye kuburitsa nhengo mbiri idzi uye kuburitsa nhengo idzi mudare kunenge kuri kutyora kodzero dzavo. Asi amai Chinomona varamba vakaomesa musoro.
Yes, the rule was given. I remember I was here in this house by the Speaker of Parliament. The honorable member is not being sent out but to go and take off the flag.
Mireza iyi yazobviswa mushure mokunge amai Chinomona vati vaizomisa basa nhengo dzeparamende dzange dzichiramba kutevedza mutongo wavo. Zvichakadai makurukota ese ehurumende nhasi atadza kuuya kuzopindura mubvunzo muparamende izvo zvaita kuti nhengo dzeMDC dzipopote nekukumbira dare kuti rirange makurukota aya. vagone sevati yati vatsika yemakurukota aya yekusauya kuparamende uye anofanira kurangwa asi amai chinomona vati vange vaudzwa kuti makurukota aya ange ari mumusangano wedare ravo recabinet nekudaro vatevedzeri vavo ndivo vange vakavamiririra mune imwewo nyaya mutevedzeri wegurukota revashandi vatapiwa matangaidze vasveeredzwa nenhengo dzeparamende kubva kumapato anopikisa mushure mekunge vataura kuti hurumende ichiri kukwanisa kubhadhara vashandi vayo vange vachipindura mubvunzo kubva kuna muzvare Jesi Majome vemdct wekuti sei hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo paine nguva vamatangaidze vati vanoshamiswa nekuti mapato anopikisa ari kushushikana nemari dzevashandi vehurumende kudarika vashandi vacho pachavo.
Government is on record that currently there are some cash flow challenges. The capacity to pay is indeed there, but there are cash flow challenges that government is faced with.
Asi muzvare Majome nevamwe vavo vati zvinokodzera kuti vashushikane nekuti vanomirira vashandi ava munzvimbo dzavo. Mwedzi wapfuura hurumende yakatadza kubhadhara vashandi vayo uye vakatozotambira muhoro yemwedzi wapera mwedzi uno. Mwedzi uno hurumende haisati yabhadhara vashandi vayo kana kuvazivisa kuti vachatambira muhoro yavo rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Musangano wemaRepublicans weconvention uri kuenderera mberi kuCleveland kuOhio. Mutevedzeri wemutungamiri wevari kukwikwidza vakamirira bato iri vaMike Pence vachitarisirwa kutaura pamusangano uyu nhasi. VaPence nevari kutungamira maRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna mbudzi vaDonald Trump vakasarudzwa zviri pamutemo nezuro kuti vamirire bato remaRepublicans iri. Mukuzeanya iye chioneso jani wa Studio 7 abata va Admonish Deda vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Zvinoreva izvo kuti zvavaitaura pawai campaigner kuvanhu vemuvagari vemuno muAmerica zvakatambirwa nevazhinji ende vakafara negwara ravaida kutora. So izvezvi ndivo vange vachange vari mumirimiri webato remaRepublicans uye nyaya yavanga vachikoshesa inyaya yekuchengetedzeka kwemaAmerican kuti munguva atikurarama ine dambudziko reICE neterrorism maAmericans akawanda havasi kufunga kuti hurumende iripo izvezvi iri kuita zvakakwana kuti ivachengetedze. Tinotarisira kuti vaTrump pavanenge vachifamba vachikampena kusvikira pamaelections zvaNovemba vachange vachitaura nyaya iyi zvakasimba.
Kukosha kwekusarudzwa kwavaTrump kumaZimbabweans vari kugara munyika muno muAmerica zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti kumaZimbabweans ari kugara muAmerica pane kakusa kugadzikana karipo nekuti vaTrump kana muchirangarira vakataura nyaya inobata-bata maZimbabweans mazhinji iyo nyaya yeimmigration. Kune maZimbabweans anogara muAmerica asati aane mapepa vari pamavhiza akuda kuexpire but nenyaya yekuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe hakuna mabasa vanhu ava vari kuda kuramba vachigara muAmerica asi vaTrump vari kuda kuisa ivo mitemo inorambidza vanhu vasina mapepa kuti varambe vachigara muAmerica. Vanhu vasina mapepa vari kuda kukurudzirwa navaTrump kuti vadzokere kunyika dzavo vachishandisa simba remapurisa. Kune vamwe vane tariro yekuti vaTrump vakapinda vakaita ivo president neexperience yavanayo mabhizinesi avo ari kukura endaratidza kuti ane mutungamiri akanaka vari kufungawo kuti zvimwe ikonomi yedu yemuno muAmerica ichawanikawo ichiimprova neexperience yavaTrump.
Avanga vari vaAdmonish Deda vanove chizvarwa cheZimbabwe vari parunare kuAlabama muno muAmerica nachioneso jani weStudio 7. South Africa neZambia dziri kugunun'una zvakanyanya nedanho rakatorwa neZimbabwe rekurambidza zvimwe zvigadzirwa zvadzo kuti zvipinde munyika. South Africa yatotumira nhumwa kubva kubazi rezvekutengeserana kana kuti Department of Trade kuenda kuZimbabwe kunoita hurukure nehurumende yeZimbabwe. Zambia iri kutarisirwawo kutumira nhumwa yayo kuZimbabwe kuti itaurewo nezvedanho iri. vemabhizimusi munyika mbiri idzi vanoti vari kurasikirwa zvakanyanya nedanho iri. Asi gurukota rezvemaindustry vaMike Bima vakaudza Studio 7 kuti danho iri vakaritora nechinangwa chekukurudzira kukura kwemaindustry munyika kuti vanhu vawane mabasa. Asi South Africa inoti zvakaitwa neZimbabwe kuchikora chibvumirano cheSADC nekudaro ichaenda kusangano iri kuti Zimbabwe imanikidze kubvisa mutemo uyu. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vanhu vakawanda vanonzi vakanyangarika muKenya varumawo kwemapurisa. Izvi zvabuda mugwaro raburitswa nesangano iri nhasi. Mauto emunyika iyi anonzi akasunga vanhu 34, asi kusvika pari zvino hakuna ataendeswa kumatare. Zvinonziwo mimwe mitumbi yevanhu 10 vainge vatorwa nevasori yakawanikwa yakakandwa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mauto matatu ekuFrance akaurayiwa kuLibya uko kwakadonhedzwa ndege yavaifamba nayo. Izvi zvabva zvapa vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaJean Yves Drian kuti vabude pachena vachitenda kuti France yakatumira mauto kunyika iyi. Kunyange pasina mushonga unorapa HIV, nyanzvi dziri kusangana kuDurban kumusangano weInternational AIDS Conference dzinoti pane piritsi riri kuva pachivimbo chekuti rinogona kupedza kutapuriranwa kwechirwere ichi. Nyanzvi idzi dzinoti vanhu vanonwa mapiritsi aya zuva roga roga sezvinoitwa nevari kurarama nechirwere ichi vanodzikisa zvakanyanya mukana wekutapurirwa chirwere. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muCanada zvinoti zviri kuronga kuratidzira uye kuendesa tsamba yenyunyuto kumunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. Mavlas Mhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wevari kuronga izvi muzvare Francisca Mandeya.
Petition iyi takaitanga musi wa7 July. Takaitanga tichichema sezvinoita mwana akarohwa nababa. Sekuru varipo anopotera kuna sekuru. Saka ndomatangira takaita petition iyi musi wa7 July. Tichibatana nevamwe vanga vari kuZimbabwe veDisflag. Tichinzwa kuti vada kuronga kuti vataure nezwi guru-guru vari kushedzera munhu wese kuti aiwaka ngatitaure kuti tine nzara ngatitaure kuti taneta wakane kurwadziwa ndokunzwika mazwi edu kuna vaBan Ki-moon Secretary General weUnited Nations rinova ndiro bumbiro reUniversal Declaration of Human Rights rinotipa kodzero dzedu rinotitaurira kuti tine kodzero uye tinofanira kunge tichitarisira kwavari kuti vachengetedze kodzero dzedu kuti vana veZimbabwe vakavachataura nezviguru izvi pasava neachashayikwa kuti kwatinoti kudisapicha pasava neachambunikidzwa achida kuedza kutaura chokwadi chake nekuti ikodzero dzedu kutaura zviri pamwoyo pedu ndara yedu matambudziko edu pasina kutyisidzirwa ikodzero dzedu kushandisa Facebook, WhatsApp, SMS, LinkedIn, Twitter, zvose izvozvo zvatanga tichityisidzirwa kunzi hamufani kuzvishandisa tiri kuti aiwaka kodzero dzedu dzefreedom of expression tinofanira kunge tichikwanisa kutaura takasununguka zvirimo mukodzero dzedu saka ndozvatakati tiri kukumbirawo kuvakuru vakabata organization iyoyo kuti zvatiri vana veZimbabwe nyaya dzedu munodziziva hatingadzidonongodze nhasi tikadzipedza asi chokwadi nyika yese pasi rose rinochiziva kuti kuZimbabwe kune kakumbunyikidzwa kari kuitwa saka takakumbira kuti zvakuina vatati sekura kumba kwapisa sekuru voti vopindawo voti topotera kwavari.
Tinoona zvemunoita zvekuimba titsanangurirewo kuti sei makafunga kuti muite zvekuimba.
Kuimba ndakatanga ndichashanda nezvekodzero ikoko kuZimbabwe takaenda kukliniki yekuruwa rokushika tikatukwana nesi zvikanzi ipsychosis here kune vatu mukadzi ari kupenga here zvaari kurimbinyuka kudai achirwadziwa nemhunhu saka bva tanomuisa pamubhedha kainzi palabour ward ndobva tandimudzikisa imuise pafloor saka ndobva tamudzikisa bva tamuisa pasi saka ihasha dzakatanga kuita sei kuuya kuti nesi uyu ari kumbotii ari kunditasa mumaziso mangu achinditaura kuti ipsychosis here kune vatu mukadzi uyu ari kuda kuzvara anopenga here ndomubvunzo waaikubvunza ichitaura nemunhu anga akutozvara saka hasha dziya dzakaramba dziiuya ndobva ndati aiwa kamuri munhu wemukadzi mukurerechii kana muchitaura kuti ipsychosis here ndakabva pahasha ndobva ndaziva kuti aiwa nesu ndiye futi achadi achandibatsira saka ndobva ndadzikama ndikati ndekumbira wokubatsirwa ndakademba naye tikanzi futi hamuna chii hamuna magloves ndokuda $5 ndikamupa $5 tikanzi ah kuti hamuna mvura muchipatara tigofunga kuti yo inada kuzvara hamuna mvura muchipatara zvakawanda zvakaitika takamupa $5 mwana anga akubuda mukadzi aida kuzvara anga ari pafloor ndakakumura jaketi rangu repola slis rekaki ndikaisa kumusana kwake pasi paanga akarara tikaona musoro wemwana waakutobuda tikati oright tichidzidzisai kuti zvinoitwa sei timubatsire nekuti hamusi kukwanisa ndobva andisarudzira nesuya ndobva andiburisa panze ndozvanzi ndakuita ndobva ndaenda panze ndakachena nekuti ndakafunga zvandakamboitwa ndizvara mwana wangu wechipisi kuchipatara chembuya nehanda saka ndakati mukadzi uyu nezvaanga achiita mwana ari mukati umwe achapona here ndakachema ndiri panze ndobva ndadzokera muchipatara kuti ndinoona kuti mukadzi uyu ari kubata munhu musei ndakangovhurawo dhoro ndokungovhura ndakasvika abata mwana mwana anga ari mupenyu mai vanga vari mupenyu ndadzokera kumba ndakasvika mwana wangu achiridza mbira akati mama somwe andikuridza inoda nyaya inosiriri ndakangonzwa ndazvitanga kuimba ndichitaura nyaya yemukadzi uyu aizvara muchipatara musina mvura nekunongedzerwa pfuti pakati pemhanza yangu apa ndaane makore 9 hondo yakuda unopera saka handina kunge ndakafunga kuti ndichaimba asi nemarwadzo andaisangana nawo dzimbo dzakatanga kuuya neni ndakashamiswa kana nanhasi ndinoshamiswa
muzvare Francisca Mandeya vari parunare kucanada namavelous muhlanganyauye westudio 7 sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raendesa mapepa kudare repamusoro kuti vamwe vanhu vakasungwa mukuratidzira kwakaitika mavhika apfuura kuBeit Bridge vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinoshanda nesangano iri vaLizwe Jamela.
kuBeit Bridge sekutaura kwatakamboita vanhu vese vakasungwa kuBeit Bridge vakanyimwa bheiu nana magistrate vekupiwa kuBeit Bridge vakati atizama kumanyamanya kuti tiotiedze kuita maapiyo kuhigh court. Ndinongara kuti nezuro dare repamusoro rehigh court rekuno kuBulawayo rakapa order yekuti vanhu parekodhi rekupiwa kutanga ratataendesa rine vanhu 17 vakapa bheiu saka takukondesa mapepa acho nhasi mangwana tiri kuenda nawo first thing in the morning tinoti kuBeit Bridge tichibhadharira ava 17 vekutanga ava bheiu asi vasi vega vanga vasara kuchine vamwe nokuti pane imwe zveapiyo yatakatofaina nezuro iri kudarire pamusoro rehigh court inosanganisira vanhu 8 ndinofara zvakare kuti vachuchidzi havana kuopoza mapepa edu saka tangomirira kuti tinzwe kuti dare repamusoro richati chinyaya yacho kuitira kuti tione kuti tingaita sei kuti tiyamure vari kuBeit Bridge yavo vachiri muusungwa kana tasanganisira ava 16 ne8 vandataura panozosara vamwe 4 vamwe 4 havana kunge vaitirwa application yebheo takamirira kuti tinzwei zvichakuda kudare repamusoro nokuti vachisi vekuBeit Bridge vari kutizoni hayo vazoopozi kuti ava vamwe 4 vasara vabve vangobudiswawo nebheo sezvavosevamwe kana kuri kuti tabudirira saka ndinofara kuti tabudirira nhasi taende paorde iyi ava vamwe 4 vachabvawo vangobudiswa
ko kuBulawayo zvakamirawo sei
kuBulawayo kutaura kudai munhu wese akazokwanisa kunge achibhadharirwa bheu vava kutongwa vachibva kudzimba dzavo saka makesi avo akangosiyana-siyana vamwe vakanzi vauye musi wa21 vamwe vakanzi vauye musi wa27 vamwe vakanzi vauye musi wa29 vamwe vakati apiya musi wa15 asi vese vakazokwanisa kubhadharirwa mari dzebheu
gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLizwe Jamela vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitika munyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi vechidiki veZANU PF vanoratidzira muHarare vachityisidzira nhengo dzehashtag this flag pamwe nedzetajamuka Asi veta jamu kavanoti havasi kuzofa vakabvuma kutyisidzirwa nekuti vana veZimbabwe vatambura. Zambia neSouth Africa dzinoti hadzisi kufara neurongwa hweZimbabwe hwekurambidza kupinda munyika kwezvigadzirwa zvinobva kunyika idzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Mavelas Muhlanganya uye naChris Gande.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 20th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
ZANU-PF youth threatened to punish Pastor Ivan Mawarire and members of Tajamuka Sesijikile campaign.
Some Zimbabweans say President Mugabe's remarks deriding Pastor Mawarire are misplaced.
He hasn't seen protest yet. What he has seen is just a clip of the smallest that he can ever expect in terms of protest. The real protests are coming.
Parliament comes to a standstill as two opposition lawmakers bring Zimbabwe's national flag to the House of Assembly.
And a Zimbabwean living in Canada is seeking the United Nations' help in tackling the Zimbabwe crisis.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
ZANU-PF youths have threatened to descend heavily on anti-government protesters who recently shut down Zimbabwe, demanding that President Robert Mugabe should address serious social and economic problems in the country. Reporter Thomas Chiripasi has more details from Harare.
The youth who staged a public march in Zimbabwe's capital today to show support for the ruling party said they should be given a chance by the police to take action against Tajamuka Sesijikile campaign and Pastor Ivan Mawarire of the This Flag movement that are calling for state accountability, an end to human rights abuses, arrest of corrupt ministers, and many other issues. Tajamuka Sesijikile says President Mugabe must resign for allegedly failing to run the country with an estimated unemployment rate of about 90%. Addressing party supporters, Deputy Secretary of the ZANU-PF Youth League, Kudzai Chipanga, and the league's political commissar, Innocent Kamandishe, took turns to castigate Tajamuka and Pastor Mawarire, claiming they want to destabilize Zimbabwe.
Pane vamwe vakuita zvamaturo vachiedza kuda kutyisidzira president vedu.
There are now some people who are threatening our president like Tajamuka. President Mugabe was not voted into power by Tajamuka and others. So we want to tell Police Commissioner Chiwuri that if pastors try to be funny, his officers must step aside and we'll deal with them on our own. We don't want anyone who threatens our president, whom we voted for. Whoever is thinking of leading Zimbabwe must wait for an election and will beat them through the ballot box.
The two said they would not take a back seat while President Mugabe was being attacked and warned that if the police do not arrest members of the two groups, they will take it upon themselves to assault them if they stage protests against Mr. Mugabe and his government. Independent pressure groups led a successful job stay-away that paralyzed the country recently. Another two-day stay-away was not heeded by some Zimbabweans who claimed that they were being threatened with unspecified action by state security agents for taking part in the protest. While Chipanga and Amandisha were dressing them down in front of thousands of supporters, Tajamuka Sesijikile issued a statement vowing to power pressure on Mr. Mugabe's government for failing to address the concerns of ordinary Zimbabweans. At the same time, the MDC, led by former Prime Minister Morgan Tsvangirai, issued a statement condemning the police for what it said was the selective application of the law. The party's Director of Communications, Luke Tamborinyoka, said it was regrettable that ZANU-PF youths were allowed to march in the streets of Harare without any police clearance. Studio 7 failed to get a comment from police spokesperson Cherit Charamba, who was not answering a mobile phone. Chipanga also told the ZANU-PF marchers that the ruling party has embarked on a housing scheme, with youths set to get housing stands around Harare while land is being cleared at a farm just outside the city of Bulawayo for the project. He said the housing stands issued to the party through local government minister Xavier Kasukwere would only benefit ZANU-PF members. Chipanga added that ZANU-PF was now in campaign mode ahead of the 2018 elections.
President Mugabe, wakazvinzwa vakati ndazvitambira, hamusirimi mega maite maharare. Even vekublawa.
President Mugabe had your concerns and he has started addressing them. It is not only you, the youth of Harare, who need land. Even in Bulawayo, they also need it. So here in Harare, the president has given you 1,000 hectares.
ZANU-PF member Gibson Munyikwa said the allocation of stands was long overdue. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Meanwhile, protesters who have been staging street protests and job stairways in an attempt to force the government to address the deteriorating economic situation and other issues in Zimbabwe say they are not worried by President Robert Mugabe's stinging remarks that Pastor Ivan Mawarire of hashtag This Flag Movement is inciting local people to engage in public violence. According to Mr. Mugabe, the Minister of Religion should leave Zimbabwe and join his so-called handlers outside the country. Reporter Patricia Mudadigwa has more details from Harare.
President Mugabe's remarks yesterday at the burial of national hero Charles Utete have attracted scorn among protesters and support from ZANU-PF activists. Stanley Zhorwadza, chairperson of the National Vendors Union of Zimbabwe, who has led protests against the harassment of vendors and the continued stay of Vice President Peleke Zilamboko at Rainbow Towers Hotel, say the president is now out of touch with reality. Zhorwadza noted that the president's remarks are causing friction in the country.
He hasn't seen protest yet. What he has seen is just a clip of the smallest that he can ever expect in terms of protest. The real protests are coming. And we are saying we will be obviously deported back into Zimbabwe because our problems are in Zimbabwe. So we are not going to be intimidated by the forces that think that they are in power and they will intimidate the owners of the country.
Francis Rhodesy, deputy spokesperson of Tajamuka Sesijikile campaign, told Studio 7 that President Mugabe is wrong by classifying those that have genuine concerns as non-Zimbabweans. Rhodesy called on Mr. Mugabe to instead address problems that are affecting Zimbabweans instead of attacking people who are unhappy about the way he's running the country.
If we have concerns, because they are the leadership, they must address those issues. And the issues are real. People don't want bond notes. People do not want the import ban that was imposed by the government. Civil servants do not want to get paid the following month. We want the return of Itai Dzamara. We do not want the national pledge, as said by the churches. So all those Zimbabweans have got concerns.
Hard life, Mudzingwa. An unemployed youth echoed the same sentiments, adding that he is happy that the president is now aware that most Zimbabweans are unhappy about his rule.
The statement made by Robert Mugabe is an expression that he now knows that things are not well on the ground. It's an expression that he acknowledges the resentment that is being shown by Zimbabweans.
But Goswill Gauzani, a ZANU-PF supporter who was part of those that marched in Harare today to counter those protesting against the government, said anyone who speaks against the president is dividing the nation.
So we don't need someone who come and try to divide us somewhere, somehow, anyway. We don't tolerate.
Zimbabweans have been staging protests in the country, with some demanding that the president should step down for allegedly running down a once vibrant economy. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Patricia Mdadigwa.
A business came to a standstill in the National Assembly today after Acting Speaker of the National Assembly, Mabel Chinomona, ordered two opposition MDCT lawmakers, Trevor Sarwaka and Godfrey Sithole, who were putting on the national flag, to leave the House, in line with yesterday's ruling barring lawmakers from doing so in Parliament. But the two refused, and even attempts by the Sergeant at Arms to eject them failed. Ivan Chifera reports from Harare.
The national flag has become popular with the citizens following the movement called Hashtag This Flag, started by pro-democracy activist Pastor Ivan Mawarire, who is asking President Robert Mugabe and his ZANU-PF party to deliver on their election promises. Trouble started after ZANU-PF lawmaker Oliver Mantipaka asked the speaker why the MDC lawmakers were defying a ruling made by the then acting speaker, Ruben Marumahoko, who yesterday barred the wearing of the flag in the House. Chinomona ordered the two to take their flags out, but they refused, forcing her to enlist the services of the Sergeant at Arms to eject them. But they refused and started passing on the flag to fellow lawmakers from their party. MDCT Chief Whip Innocent Gonese defended the lawmakers, saying putting on the national flag was a display of patriotism.
All Zimbabweans who are patriotic to their country want to be associated with the national flag. And I'm just looking in this August House, Madam Speaker, you will see the flag being displayed throughout this August House. And this is my respectful submission that if a member is showing patriotism, it will be unconstitutional to from displaying their feelings of patriotism and allegiance to this country.
The flags were eventually taken out of the House of Assembly after Chinomona threatened to suspend the lawmakers. Meanwhile, all cabinet ministers and the two vice presidents banged Parliament today, prompting the opposition lawmakers to ask the Speaker to charge them for contempt of Parliament. Opposition lawmakers said the country was facing serious economic and social problems, and ministers should come to Parliament to answer questions from their constituency. Gonese said they have been complaining about the behavior of the ministers, and it was time they faced the music.
The Constitution obliges ministers to take the business of this August House seriously. As we speak, Madam Speaker, we are wasting taxpayers' money, and they should not have scheduled their cabinet meeting to coincide with the sitting of Parliament.
But Acting Speaker Chinomona said she had been advised that they were attending a cabinet meeting and their deputies were standing in for them. In another development, Deputy Public Service Minister Tapioma Tangaize was heckled by opposition lawmakers after he claimed that government had the capacity to pay state workers and pensioners. Matangaize was responding to a question from opposition lawmaker Jesima Jome of the MDCT, who wanted to know why government was delaying payment of salaries if it had the capacity to pay. Matangaize said they had agreed with state workers that their salaries would be staggered as government was experiencing cash flow problems. He said he was surprised that the opposition was worried about the payment of civil servants more than the workers themselves. But Majome and others said they had every reason to worry as they represented the workers in their constituencies. With 10 days left before the end of the month, government has not paid its workers and does not have specific pay dates as yet. It paid the June salaries this month. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
A political analyst, Ricky Munyaradzi Mukonza, a lecturer at Tshwane University of Technology in Polokwane, South Africa, tells Studio 7's Jonga Kande Miri that President Mugabe's remarks on political protest leader Pastor Ivan Mawarire showed that he is not in touch with the situation on the ground.
I think the statements made by the president, which kind of threatened Pastor Ivan, shows a leader who is clueless, a leader who, when issues have been brought to him, cannot deal with issues.
but rather deals with the messenger. Because if you look at the message of Pastor Mawarire, it was a message that resonated with the public in Zimbabwe. Hence, the response that he got from the public when he called for the stay away. I also see the response by the president demonstrating a failure to analyze and understand the situation on the ground, because the president clearly sees Pastor Mawarire as a problem.
Where does this leave Pastor Mawarire and his hashtag This Flag campaign?
I think the statements that were uttered by the president at the Eroseka really leaves Pastor Mawarire a vulnerable man. Because when the president speaks like that, we've seen from past experience that his followers and more importantly the security sector, they act against whoever the president speaks against. So in this case, the president, I think, acted irresponsibly. He has endangered the life of Pastor Mawarire, and we have even seen today the march that was done by the ZANU-PF youth. They were uttering despicable words against the pastor and even threatening him.
That was political analyst Ricky Munyaradzi Mukonza, a lecturer at Tshwane University of Technology in Polokwane, South Africa, on the phone with reporter Jonga Kande Miri.
Coming up
in the Diaspora Forum this evening, we are talking to a Zimbabwean living in Canada.
But first, a look at regional and international news.
Dozens of people have disappeared in the past 2 years at the hands of counter-terrorism forces in Kenya, Human Rights Watch said in a report released today.
And with Donald Trump formally chosen as their nominee for president, Republicans at their convention in Cleveland turn today to some of the party's biggest names in the 2016 campaign to make the case that he is a better choice for the country than Democrat Hillary Clinton. Indiana Governor Mike Pence gets his chance in the spotlight less than a week after being announced as Trump's running mate. Former House Speaker Newt Gingrich, who was considered for Vice President, is also speaking today. VOA's Shaku Abud, who is in Cleveland covering the convention, speaks with Studio 7's Joanne Sojani about deliberations at the event.
Following the nomination, people are asking if the party will be united. So if that's a problem, the question will be, how will he govern? How will he rule? Nobody knows. He has no plans. He has not specified what he's going to do.
For people like us in Zimbabwe, what does that mean for us if he comes as a nominee?
We know his position. He's very strict about it. They talked about it on Monday. They said that they want people to come to America the legal way. People have to follow the procedures. That is his position, and that's going to be a new position to him. So what it will mean for Zimbabweans is that you will not be able to enter here without following the normal procedures, which is something which is, as we know, bureaucracy. It'll have to take a lot of changes and a lot of reforms in the migration reform system. It depends on what will happen with the Congress. Will the Congress still remain Republican? Then things will be different for him. It depends if the Congress is taken over by the Democrats, then he'll have a challenge. At the moment, analysts say nothing much will be changed because even foreign policy has not been spoken here during the convention.
And what about the Zimbabweans staying in the diaspora, like here in America? What are the chances once Trump goes into power?
I think so. People are exaggerating a little bit. People are frightened of what he said because, knowing the American system, the president can say something, but but he is one part of the government. But you'll need the Congress, you'll need the judicial system to work together to be able to complete or execute anything that a president says. So in the near future, I don't think so. It's going to change much for the diaspora.
That was Shakur Abud at the Republican National Convention in Cleveland, speaking there with Studio 7's Shioni Sojani. Trump cemented his nomination after delegates derived from the primary election pledged their support for the business mogul. Zimbabwean Admonish Deda speaks to Studio 7's Shioni Sojani about the possible impact of a Trump presidential win on America and Zimbabwe.
I think that the immigration policies being proposed to by Republicans make it hard for one to get status in the USA. We have a lot of Zimbabweans who are here and have status, and a lot of Zimbabweans who are here who don't have status. So for those who don't have status, they feel that there will not be a pathway for them to regularize their state in America. So there's a lot of uneasiness, and a lot of people are scared because they notice that there is a tone among Republicans that they really want a tight cruise and make sure it's difficult for people, especially who are here illegally, to actually regularize their stay and become citizens of the USA.
Do you feel that we will benefit as Zimbabweans through these elections?
To be honest, I think there's a lot of fear-mongering among Republicans. I feel their agenda really is based on instilling fear in Americans. I feel the current administration has done a very good job. It's been inclusive, and they've really, you know, extended opportunities to immigrants. So I feel that there is not a lot to be benefited from a Donald Trump presidency or a Republican presidency, so to speak. I really feel that a Republican presidency is going to take us back, not only from an immigration point of view, but economically, the things that they are proposing or suggesting will definitely undo the progress that the Obama administration has made for the past 8 years.
That was Admonish Deda, a Zimbabwean living in America, speaking with Studio 7's Shioni Sojani.
Some Zimbabweans based in Canada are organizing a protest in solidarity with campaigns at home under hashtag This Flag, Itajamuka, Sesijikile campaign, and other citizen movements who are demanding the immediate address of problems bedeviling the country. Francesca Mandea, a Zimbabwean based in that country, says she has sought signatures for a petition to be handed over to the United Nations demanding its help in resolving social, economic and political problems in Zimbabwe. Mandea tells Studio 7 that she has already obtained 15,000 signatures requesting United Nations Secretary General Ban Ki-moon to protect protesters that have been on the receiving end following a police clampdown. At the same time, Zimbabweans living in New York are expected to demonstrate outside the Zimbabwean embassy tomorrow to show their solidarity to protesters back home. Mandea says she has also ventured into singing as a way of dealing with the frustrations of the deteriorating situation at home.
Zimbabweans in Canada are planning to meet the Zimbabwean consulate on 23 July 2016. We were lagging behind. It took time for us to organize, but we have decided also to join others in speaking the truth, in asking for justice, in asking for accountability. Through song, through prayers, through my voices around, many different voices that have something to say and need to express themselves.
We also understand that you have started a petition. What is this petition about, and what prompted you to start the petition?
This petition is about asking the UN Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, to protect the rights of Zimbabweans who are seeking liberation. There have been voices that were straining to be heard, and there emerged somebody who was bold enough to talk about this flag campaign. And upon realizing that the actions would happen and what the implications were in terms of people's rights, we decided that we needed some sort of protection, knowing that if we do it by ourselves, we risk getting people disappear because it has happened before. We risk getting lives lost because it has happened before while people trying to express themselves, their pain, and seek and accountability. So this was the anger that was churning inside of us to say, what can we do since we are not there at home? What small contribution can we make to this change? We want the world to know that there's a wave of change going on in Zimbabwe. And we want the world's eyes to be focused on Zimbabwe so that people's rights are respected.
How many signatures do you have currently, and what has been the response of the United Nations?
We were on 15,489, but as I speak to you, I think every 15 minutes there's a signature coming in. One thing is, we know for certain is they are aware that there are these concerns from Zimbabweans.
Also, you sing. What prompted you to get into singing? You're singing about very deep issues.
I was working for social, economic, political justice back home since 2003. But what prompted me to sing and to use music as a vehicle to express what is happening socially and as a vehicle for social change was when I was doing leadership development program, and we happened to have a young woman of 23 who was pregnant. She went into labor, and we were told to go to Rua Clinic. That was the nearest clinic. When we went there, the nurse asked us upon entering the clinic whether it was psychosis. And I was shocked. Like, how can she ask if it is psychosis when she can see that it's a woman in labor? So I started getting angry. I was getting all charged up, and I looked at her and I said, you are a woman. You know exactly what you're talking about. And then I realized this anger of mine wouldn't take me anywhere because we still needed the nurse to deliver that baby. So I went from being angry like that to begging. I begged her to help us because I had taken the responsibility to get that young woman on the court. And so she said, okay, I don't have gloves. Give me $5. I gave her $5. And then she said, after all, there's no water in the clinic. So I was looking at her and I'm like, so what next? Can you at least show me how to deliver the baby because the baby is coming? So she had told us to remove the woman from the bed and put her on the floor. So I took off my jacket, my polar fleece jacket, and put it on the back of the young woman. I bumped back in to go and check what was happening. I saw the nurse holding the baby, and we thank God for sparing that life. So when I went back home, my child was playing Bira, and she said to me, Mommy, the song that I'm playing is a sad song. So I remember just telling that story of a child that was born and there was no water in the clinic. I didn't want to emphasize on the abuse. I had other several encounters like what inspired me to sing the 2008 election. The violence is all documented. We know about it. We sang about it. The diamonds that are disappearing, asking where is the money going? What is happening to the environment? What will the children be left with?
That was Francesca Mandea, a Zimbabwean, speaking to us from Canada. For more details on the petition, visit our webpage at www.voazimbabwe.com.
A chairperson, Martha Tolana of the Zimbabwe Network for Positive Women, has received the 2016 Elizabeth Taylor Human Rights Award for her work in fighting for the rights of women living with HIV/AIDS and the LGBTI community. The award was presented at the ongoing International AIDS Conference in South Africa. Meanwhile, about 2.5 million people are infected with HIV every year, according to a recent analysis of a global AIDS study. The AIDS epidemic has changed the conversation on sex, and activists are more sex positive than ever. At the International AIDS Conference, there's the famous No Pants Party, Salacious Dance Performances. Anita Powell brings us the story from the AIDS Conference site in Durban.
Sex is everywhere you look at the International AIDS Conference, held this year in Durban, South Africa. The epidemic has forced frank, often explicit, discussions about sex. Activists argue that telling people to abstain will only backfire. Instead, they want open conversations about how to have good and safe sex. HIV-positive activist Julian Howes stressed the importance of sex positivity.
There are too many taboos around sex and sexuality. HIV is mainly contracted, acquired, through sex. The thing is that one of the reasons, perhaps, is that we are too guilty and too shameful about our sex, our sexuality, our sexual practices. And we need to break the taboos around that so that we can be open about what we do, who we do it with, how we love, and actually be sex positive.
Activist Tanzil Ur-Rehman says talking about sex can be awkward, but it's necessary.
The thing is, you cannot provide HIV information and knowledge unless you are going to openly talk about the sex. Because when I was conducting training, right, I had to tell the participants different sex positions in which you are at more risk or you are at less risk.
And they say education about good, safe sex needs to start early. The UN says AIDS is the top killer of teens in Africa.
Women, men, young people, everyone needs pleasure, but there is a huge part of that demographic.
That's it for tonight. Sorry, we had to cut the story short. My name is Chris Gande. Good night.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Chris Lomavelasi lichona njani mthwakazi omuhle siyalambukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 ngoNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ontanga bezani uPF bebecula befola kumgwaqo uJason Moyo eHarare belubhekise esigodlweni sebandla labo babuthaniswe inkokheli yabo ukubazisa ngohlelo.
Abasakhulayo bebandla lezano PF batshengisele eHarare besola abantu abathi uMongameli Mugabe sokumele achiye umbuso.
Umbukiso wethu weMind Intra uqale kuhle kakhulu namhlanje. Sihlele saba lomhlangano okhangelene lokulungisiswa kwezakhiwo lemigwaqo elizweni lethu.
Uyaqala umbukiso walonyaka owe Mine Entra kwaBulawayo. Udaba lokudinga umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculaza ngolunye lwendaba ezisegudwini emhlanganweni weWorld HIV AIDS Conference oqhutshelwa eDurban kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane zabasekeli bebandla leZANU-PF ikakhulu abasakhulayo batshengisele eHarare namuhla besola imikhankaso kanye labantu abathi uMongameli Robert Mugabe sokumele asuke embusweni. Basole kakhulu imikhankaso efana letajamuka sesijikile kanye lomkhankaso weThis Flag okhokhelwa ngumfundisi Ivan Mawarire. Kubika uMavis Gama.
Ontanga bezani-PF bebecula befola kumgwaqo uJason Moyo eHarare belubhekise esigodlweni sebandla labo babuthaniswe inkokheli yabo ukubazisa ngohlelo lokubatholisa indawo zokwakha izindlu eHarare lakoBulawayo njengokwethembisa kwaMongameli Mugabe ekutshengiseleni kwabo kuhlelo lwe-1 million man march mhla ka 25 inkwenkwenzi lonyaka. Bavele ezigabeni ezibalisa iMashonaland West, East, Central, Manicaland leHarare ontanga laba. Emazwini akhe okwamukela ontanga obona ngenhlelo zabasakhulayo kuZANU-PF umnumzana Innocent Amandishe uthe kabasoze bagoqe izandla bebukela abantu betshengisela besola umbuso kaMugabe. Okungumqondo osolwe nguZulu weHarare okubalisa umnumzana Thabani Dladla wasemzini weHighfields.
Ngoba nxa sebesenza njalo sebefuna ukulwisanisa abantu. Into eqhakathekileyo ngokuthi abantu izinto abazikhononayo izinto ezingayiso eziqhakathekileyo yini. Nxa bekhononi ama valid things kumele be address ama problems akho ukwenzela ukuthi lizwe linjani liqhubeke phambili.
Lalawo mastendi okuthiwa ezonikezwa ontanga udladla ethi indlela esisetshenziswa eZANU PF ukuzama ukwehlisa amandla kwabezombusazwe aphikisayo emadolobheni ngokuyenga ontanga bezasuswa nje ngemva kokhetho luka 2018.
Ama youth sifuna ukusebenza. So singathola into esingaziyenza okwakade sabani ama youth amaningi lingakhangela abatshona benathutshwala bebhema izinto ezidakayo besenza konke okubi. Ngibona ukuthi kwakukuhle ukuthi beqalise ukwenza ama-project okuthi ama-youth anjani aqalise zuza imali yakhona. Then ukuthi benikeza ama-stands ayiso into embi. Uyakwanisa ukuzuza indawo yokuhlala but still abantwana baye besifa ngendlala.
Inkokheli yabontanga yeZANU PF yonke ekhulume kulumbuthano ibichothoza abafundisi abaphatheka emikhankasweni yokutshengisela isithi asumsebenzi wabo. Bencoma abenkonzo yesipostoli isithi yibo amakholwa oqobo. Umgabe ubikwa etholise uhlangothi lwabontanga ama hectares ayinkulungwane omhlaba eHarare ngokuthi babelwe izitanda zokwakhela izindlu eHarare South, Chishawasha leNorton. Bekugiywa kujajulwa embuthanweni wabontanga lo abeqembu lempare Chimurenga Kwaya labo belibazisa uZulu. Imele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abantu abalichomi lasikhombisa asebela amaviki amathathu bevalelwe estokisini eBaitbridge bazakhululwa kusasa ngemva kokuvunyelwa lidale leHigh Court kobulawayo ukuthi babhadale imali yesibambiso ibail. Abantu laba babotshwe ekuqaleni kwenyanga phezu kodlakela oloba khona eBaitbridge uZulu esola umthetho kahulumende omvimba ukuthenga into zokusebenzisa ezifana lokudla emazweni akhelane leZimbabwe agoqela eleSouth Africa. Omunye wamagqwetha abo umnumzana Lizwe Jamela utshele umsakazo lo ukuthi idale leHigh Court linqume ukuthi umsolwa ngamunye kumele ahlawule amadola angamachumi amahlanu i-$50 ukuze akhululwe. Isinqumo lesi sethulwe izolo ntambama. Namhla khona amagqwetha atshone elungisisa amaphepha e-bail njalo athi aza kuyayihlawula e-Baitbridge kusasa andubana abasolwa bakhululwe. Esikhathini sonke lesi umthethwandaba kamantshi ubusala ukuthi abantu laba bakhululwe okwabangela ukuthi amagqwetha akhwezele ludaba eHigh Court yakobulawayo. Umsebenzi ubuqhubeka njengemvama edolobheni lakobulawayo namuhla kungela kutshengisela lanxa nje amapholisa ahlomileyo lagqoka impahla zawo ebebonakala ezulazula njengokhozi ilanga lonke. Ngasikhathi sinye umbukiso walo nyaka waba kumsebenzi wezokwemba owe-Mine Entra usungulwe namuhla. Kubika unompumelelo Moyo.
Abathengisayo izitolo ezinkulu lamavinkili amancane lezimota ezithwala abantu bezisebenza kahle noma nje amapholisa abopha izimota emgwaqweni eseqalisile ukuhlasela njalo abachayeli efuna ukuhlawulwa isifumbathiso. Umqondisi wombukiso we-Mine Entra unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi usungulwe kakuhle njalo nomhlangano wemfundiso kwezokuthwala kwabantu lempahla uqhubeke kungelankinga.
Umbukiso wethu we-Mine Entra uqale kuhle kakhulu namhlanje. Sihlele saba lomhlangano okhangelene lokulungisiswa kwezakhiwo lemigwaqo elizweni lethu.
Umbukiso walonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Unearthing Opportunities njalo ukhangelele ukubamba imihlangano yemfundiso egoqela abaphathelane lezokwakha, ezokwemba kunye lenhlanganiso ezehlukeneyo zabamela ilungelo zabakulumsebenzi. Isiphathamandla seBetter Holdings unkosikazi Cynthia Chizwina uthi bayaqala ukubukisa eMine Entra njalo bakhangelele ukuthola ibhizimisi kobulawayo.
Tina ebetha building siyaqala ukubukisa lapha main entrance silande ukuthi sizofundisa abantu ngendaba yezitina.
Umqondisi weTracker Products unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi labo bakhangelele ukuthola ibhizimusi kumankampani embayo ngoba belazo impahla ezilungiswa eZimbabwe ezingasetshenziswa ngabakulumsebenzi.
Main Entra ka 2016 simthabele kakhulu ngoba it gives us a platform yokuthi sitshengisele ama miners what triggers can offer for the mining industry.
Umnumzana Nkosana Mpofu wenkampani yeZimbabwe Grainberg yena uthi balamasaka ayizilinganiso ezehlukeneyo angasetshenziswa ngabembayo ukuthwala impahla lempompi ezithwala amanzi.
Zimbabwe Grainberg, we are the only company eyenza ama bulk bags eZimbabwe. Ama bulk bags asebenza kakhulu kuma mines a exportayo ama minerals. Ikakhulu ayabe siya eSouth Africa nakubo China.
Lisiyatshona ilanga lamhlanje amankampani angamathumi ayisificamunemunye lanye yiwo enelise ukubukisa kwathi abantu abadlula amakhulu amahlanu bangena umhlangano wemfundiso kwezokuthwala impahla labantu. Amankampani ayisilinganiso sokungamathumi ayisificamunemunye ekhulwini 80% abukisayo lonyaka abekade ebukisa ngomnyaka odlule. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umhlangano omkhulu webandla lama Republicans uyaqhubeka njalo umnumzana Donald Trump segcotshiwe ukuthi abe nguye ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi. Kodwa ukuphuma esobala emhlanganweni lo izolo yikuthi lokhe bebaningi kuleli bandla abangamfuniyo umnumzana Trump. Abakhulume izolo bagoqela usibalukhulu weNew Jersey, umnumzana Chris Christie kanye lendodana kaTrump, umnumzana Donald Trump Jr. bona abasole unkosikazi Hillary Clinton, yena ozancintisana lo umnumzana Trump emele ibandla lamaDemocrats. Namhla bazakhuluma kulomhlangano bagoqela umsekeli kamnumzana Trump, umnumzana Mike Pence. UTrump yena ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe kusasa ekugqitshweni kwalomhlangano. Siqhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT umnumzana Dan Moyo.
Sebemsupporta manje ngoba awasela choice ngoba abantu ibona abamkhethileyo abephathi labo abeqembu labo lema-Republican. Sesiyibhekeleke ukuthi sibone ukuthi uHillary Clinton la yakhe convention yama-Democrats izoqhuba njani ngoba labo i-process yabo iyafana leyama-Republican. Kuqala ngama-primaries lakhona sibonile uHillary at least yena this time ivele bengela challenge enkulu bekungu-Bernie Sanders eyi-1 nje umuntu obemchallenja kuwo wonke ama-primary. Kodwa laye-ke uwinile from ema-primary manje sebehlangana njenge-convention ukuthi kuvunyelwane ukuthi ya siyavuma ama-results aphuma kuma-primary and sesivuma ukuthi yiyo le nomination yethu for isikhundla sikamongameli kuma-elections azoyenzeka enyangeni kaLwezi.
Lanxa esekhethiwe okusemthethweni umnumzana Donald Trump ukuthi amele ibandla lama-Republicans, okube sobala izolo ikuthi banengi kakhulu kubandla lama-Republicans abangamfuniyo umnumzana Trump. Ubona abantu laba bevotela unkosikazi Clinton na kukhetho?
Ngeqinisweni angiboni kunjalo ngoba i-politics zala e-America ezi-involva wona amaqembu la amabili ama-Democrats ama-Republican ziso divided on ama-issues that ayenza umuntu akhethe ukuthi ungum-Republican noma ungum-Democrat.
Wena njengesizalwane seZimbabwe nguphi ongamvotela kumbe ozamvotela phakathi kukamnumzana Trump lo nkosikazi Clinton njalo ngasizathu bani?
Mina ngingathi ngili-Democrat ngili democrat ngoba even lasekhaya eZimbabwe yiyona into esiyilwelayo, silwela idemocracy ukubana abantu bakhethe uhulumende onguyena ababona emela izinto ezifunwa ngabantu, izinto ezakhayo umphakathi, ezibhekelana labasebenzi, labahluphekileyo, lezintandane. Based on that, ngizovotela uHillary Clinton.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungumgcini sihlalo webandla leMDCT kuleli lizwe. Ukudinga umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculaza ngenye yendaba ezimqoka ezikhulunywa ngazo emhlanganweni wamazwe omhlaba oweWorld HIV and AIDS Conference oqhutshelwa eDurban kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ingcitshi zesayensi ezingena umhlangano walonyaka omhlaba jikelele wokulwiswa kwengculaza zithi kawukabikhona umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculaza. Ingcitshi ezemithi eyaziwayo umnumzana Anton Fauci ongumqondisi wohlangothi lwezemkhuhlane ethelelwanayo enhlanganisweni yaseMelika e-National Institute of Health uthi akukho lula ukutsho ukuthi umuthi wengculaza uzotholakala nini. Loba kunjalo umnumzana Fauci uthi akathandabuzi ukuthi indlela abadinga ngayo lo muthi ikhombisa ukuthi baqhubeka belokhu besondela ekutholeni isombululo.
It is impossible to say exactly how far we are. The one thing we can say is that over the last
Uzima ukuthi sicho ukuthi sesikuphi isibanga ekudingeni lomuthi. Engakutsho ukuthi osekwenziwe eminyakeni eyisikhombisa edluleyo kutshengisa ukuthi sisendleleni eqondileyo. Ukuthola lomuthi inye yalezo ezinzima kakhulu kucwaningo lonke oluphathelene lomkhuhlane wengculazi.
Lobanje kungakabi lomuthi ongabambeka kuthiwe lo yiwa sibili ozathuthukiswa welapha engculaza. Okwamanje incitshi zescience zihlolisisa ukusebenza komuthi we-HVTN-702. Lo muthi uphekwe kulandela omunye okwahlolwa eThailand eminyakeni edluleyo wakhombisa ukuthi wenza umsebenzi omkhulu ekwehliseni igciwane lengculaza emzimbeni. Ukuhlolisiswa kwalo muthi kuzaqala kungekudala kwele South Africa lakwamanye amazwe ase-Africa.
It will take at least a couple of years to determine if that vaccine works.
Ucwaningo lwethulolu ngolomuthi wokunqabela ukuthelelwana kugcwana lengculaze kwalabo abangakabi lalo. Sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi siqale ukuhlola kokusebenza komuthi lo ebantwini ukuze sibone ukuthi uyabavikela yini abantu ekutholeni igcwane lengculaze.
Unkosikazi Fatima Laha okhokhela inhlanganiso ye-Vaccine Research Center esibhedlela se-Chris Baragwanath kwele South Africa uthi baphakathi kokuhlolisisa ukusebenza komuthi we-ALVACGP-120.
The vaccine work that we do is to prevent
Ucwaningo lwethu lolungu lomuthi wokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane lengculaza kwalabo abangakabi lalo. Sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi siqale ukuhlolwa ngokusetshenziswa komuthi lo ebantwini ukuze sibone ukuthi uyabavikela na abantu ekutholeni igciwane lengculaza.
Incitshi zescience ziyavumelana ukuthi loba kunzima kangakanani umsebenzi wokudingwa komuthi wokulwisa igciwane elibangela ingculaza kufanele wenziwe khathesi ngoba nxa kungenjalo kuzalahleka impilo eziningi. Mele Studio 7 eDurban kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Idale elithetha indaba zesisekelo sombuso ele-Constitutional Court namhla linqume ukuthi wonke umuntu olesigxingi se-radio kumbe i-TV kumele abhatale umthelo kumsakazo we-ZBC. Isinqumo lesi sethulwe kudaba olwalukhwezwe yinkampani yemsangano Lodge kanye lomnumzana Bernard Wekare. Vesithi ukubhataliswa imithelo iZBC akukho emthethweni ngoba bengabukeli njalo bengalaleli inhlelo zalumsakazo. Kodwa kusinqomo sawo umthethwandaba uthe iZBC iqondile ngoba umthetho ubamba yiloba ngubani ole radio kumbe iTV ukuthi abhadale umthelo kungakhathalekile ukuthi uyawulandela na umsakazo lo kumbe hatshi. Umthelo weradio ubiza amadola angamachumi amathathu i-$30 ngomnyaka kuthi owe-TV wona ubiza amadola angamachumi amahlanu i-$50. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezo kusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Mbona ngani isinqumo lento esenziwe yi-Supreme Court isinqumo esikhulu kakhulu esizamangalisa abantu abaningi ngoba abantu abaningi bebehlala ukubhadala ama-license e-ZBC lawa bekhala ngokuthi khona ngabalolisi abolitholayo ku-ZBC ngoba into ezi-broadcasta e-ZBC azo-quality ngalo ezisekela ibali lodwa. So ngiyakwazi abantu abaningi ezindlini lapho balama-ticket e-ZBC abanikwayo abangazange bayabhadala. So sekushuthi i-ZBC ngabathatha bonke abantu laba
omakhalekhukhwini mnumzana Ndebele, siyazi labo bayemukela amagagasi uyenelisa ukubona i-TV kumbe ukulalela iradio ku-cellphone kuma-cellphone amaningi. Isinqumo somthethwandaba lesi ubona siluphatha njani udaba lwama-cellphone?
Sekungaya ngokuthi khona i-ZBC yona ifuna ukuthatha njani, but nxa bebethanda bangakutshela ukuthi lawe ezemindividual uyenelisa ukubhadala i-license, but uzananzelela ukuthi isikhathi esiningi umthetho wakhona uthi nxa une-TV endlini uyabhadalela i-TV awubhadaleli i-radio. So okutho ukuthi i-cellphone naye izaba i-cover phansi komuntu ongabhadalela i-TV i-cellphone awusayibhadaleli unless bangadecida ukuthi bethi khona sekulethuba lokuthi benze imali bese besithi bangahlangana layo esiplidini bese besithi kambe ifoni yakho leyo ingabi i-license ye-radio yini, kodwa ngibona ngani that would be going too far. But sidila labantu abangenanhloni zokuthathela abantu abadubekela imali.
Zona inhlelo ze-ZBC zinjani kulezi nsuku?
Inhlelo ze-ZBC azimbozi zitshintsha ngoba zizakathi azitshintshanga ngoba nomboti ngeminyaka futhi eyi-10 ngingazimbukele i-TV. So abazivukelayo bathi azikaze zitshintshe.
Lokhu bebaningi yini ababukela omabonakude imisakazo yakwamanye amazwe lokulalela imisakazo yakwamanye amazwe?
Over 2 million Zimbabweans balama-satellite dish ezindlini zabo. Yibo abantu abasemathawni laba abenelisa ukuthi bebukela emidini yaseZBC.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza sixoxela ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa awe Brussels namhla ake agomboloza enye indawo yokuziphumulela ebilondoda obanakale egqoke ijazi ebelilentambo ezilengayo ecabangela ukuthi angaba ethiye ibhomba emzimbeni wakhe, kodwa utholakale emsulwa lundoda. Uhlangothi oluqondisa ukhetho kweleGhana solulandule imbiko ethi lulandela okufunwa libandla elibusayo ele-National Democratic Congress ukucitsha amagama abebandla elitsha eliphikisayo ele-New Patriotic Party kugwalo lwabalilungelo lokuvota. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi sebesiya emthethwandaba ngemva kokwalelwa ukutshengisela ehofisini yomeli weZimbabwe eHaburoni amapolisa esithi lokhu kulakho ukuvusa udlakela. Kubika uMartin Gwenya.
omunye weZimbabwe bekuxuku elizame ukutshengisela umzana Christopher Matondo otshele iStudio 7 ukuthi bayadana ukuthi imizamo yabo kayiphumelelanga. Abanye beZimbabwe emazweni afanele South Africa, Engilandi, leMelika lamanye amazwe amaningi batshengisele njengabanye babo ekhaya besola isimo selizweni somnotho sezombusazwe besithi ikusasa imnyama phansi kombuso weZANU-PF. Matondo uthi sebelande igqwetha leBotswana umzana Friday Liburu uze baphanyeke udaba lwabo emthethandaba belethemba lokuthi amapholisa azabavumela ukuthi bafole batshengisele njalo banikeze ummeli weofisi yeZimbabwe eHavron umzana Thomas Mandikora incwadi elezikhalazo zabo.
Advise our lawyer to approach the court on the matter.
Sesikhulumele igqwetha lethu ngodaba lokuthi amapholisa asalise ukutshengisela. Sizaphanyeka udaba lwethu emalangeni aseduze.
Kukanti omunye ophakathi kwequla elifuna ukutshengisela umzana David Ndlovu uthi bayadana ngesenzo samapholisa ngoba kungelanani eliphezulu kakhulu ebezabe likukhona kulowo mbuthano.
Kuyadanisa ukuthi asatholanga imvumo eyokuthi sitshengisele lathi njengamazwe esakhisane lawo. Lanxa nje singaphiwanga i-official reason, but isizathu esisicabangelayo ukuthi izim members omakhelwane bayo i-American Embassy le-Libyan Embassy njalo le-Office of the President yalapha iseduzane kwezim embassy kungabe kuyiso isizathu sokuthi iku-high security zone yikho bengavumelanga ukuthi siqhubekele phambili.
Uthi balethemba lokuthi umthethwandaba uzabasiza ulaye amapholisa ukuthi bayekele batshengisele njalo bafike e-ofisini yeZimbabwe eHavroni. AbeZimbabwe labo bathi bafike e-ofisini kamnumzana Mandikora kodwa batshelwa ukuthi umeli wabo kalasikhathi ngoba esemhlanganweni. I-ofisi yenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa e-SADC yona ebatshele ukuthi ayilasabelo kulolu daba ngakho kumele babone amapholisa. UZulu weZimbabwe uphakathi laphandle kwelizwe uphakathi kwesikhathi sokutshengisela lapho iningi lingahlaliseki ngendlela ilizwe eliphethwe ngalo emkhankwasweni ethilwe. Iningi layo lisungulwe enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp, oFacebook, oTwitter kanye lezinye. Le mkhankaso igoqela osungulwe ngumfundisi Ivan Mwarire weThis Flag othajamuka sesijikile owawutshaya imbiza osungulwe ngobomama beMDC ngobulawayo oBeat the Pots leminye eminingi iningi. NginguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisabulungele Botswana.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Lionel Dineka owayengumeya wedolobho leGwanda. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo ba.
Ungasitshela ukuthi kunjani eGwanda lapho njengoba sikwazi ukuthi yindawo elabantu abaningi abaphelela eGoli beseyadinga umsebenzi. Kunjani sikhuluma nje kathe?
Umumo mubi kakhulu ngoba iGwanda yayivame ukuthi ibekelwe isiphithiphithi. Abantu bevuke ekuseni besiye emesina bethenga izinto bebuya amashophu lawo ethengisa kathesa umumo mubi ngoba abantu abalamali and so la mashophu lawo sengathi semile mbidana ukuthi baode izinto lezi lemigoqo ekhona kathesi yokungenisa impahla yokungathi sokuyeziGwanda yangathi yathula zwi.
Siyazi njalo ukubana iGwanda ibiyindawo abantu abaningi kade bephila ngokutshekeja. Kunjani lezi nsuku?
Kunzima mdala, abaningi sebebuyele khonalo ukuthi bazame ukuthi bathole okuncane khonoku ngoba imali ayikho emabhenki, imali ayikho nje indawo zonke. So isiteketa la sigolide singase liphunyuke abantu abaningi and sokuyehlile kangako and kakhulu ingathi nje abatsha ama-youth yibo khanya ngathi indaba leyo sibaphethe kubi kakhulu ngoba kabasatholi lutho.
Bona amantombazana-ke baphila njani?
Amantombazana bathwele nzima mdala nxa ukuthi singakhangela idorobho lawo ntambama uzabona ngathi bayahambahamba abanye. Abanye babebaleka besiye eGoli ukuthi bethole okuncane kathesi akusakuthumezeki ngapha. So impilo yangikhono nje inzima kakhulu. Laba abanye abakhona abafundisayo ezikolo imali laba abayitholi. Abanye babezama ukuphila kakhulu ukuthi baboleke endaweni lezi eziboleka khona imali and babe sebebamba nxa eholile. Nayo nje isystemu yona le lana isasebenzi kahle ngoba umumo mubi.
Nqa umuntu evela khona le eGoli ethenge impahla, bakhona inabenelisayo ukuthi babuye le mpahla ezingayenela ukuthi bawendle imuli zabo.
Thina amaNdebele ezansi ngapha baba abantwana abaningi baseGoli basebenza khona ngale. Imali ayikho lula. So okhulu lobogogo labadlali abagcina abantwana ngapha babephila ngokuthi abantwana bathumezela igrocery le kwansi ukuthi ilast kumbe inyanga. Kathesi njengoba kule mgoqo ukuthi uthumeza imbodlela eyodwa yecooking oil kunzima emakhaya. Phezu kwakhonoku edorobheni la kunzima kakhulu ngoba sibona la i-council kathesi singenisa ama-prepaid meter ukuthi nxa ufuna uyakhetha. But abantu labathathayo akababoni ukuthi abantu kabala mali. Nxa ungasaholanga amanzi lawo sathenga njani. Emakhaya nxa bengasathumezanga igrocery le ngobuningi uphila njani wena impilo ukuthi uzofika imanzini. Into engathi iyinkinga ebantwini abaningi eGwanda.
Manje ngokubona kwakho kuzayenzakalani kunyanga ezimbili, asithi ezimbili kumbe ezintathu ezilandelayo?
Igwanda nje ngikhuluma lama abantu abaningi abakhokheli abaningi sebediniwe ngento yepolitiki eZimbabwe. Yikho sivumela phezulu lokho kubizwa kwabafundisi ukuthi hayi thina abantu beZimbabwe asitshele igovernment ukuthi thina sokusolayo kuyini ngoba ba
Ntwakazi sikhathi sesidliwe ngomangoya. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilanga.